Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachipomera mhosva yekuita zveuori.
Vagari vekumarondera votambira nemufaro michina yebiometric voter registration, asi vachiti havana chivimbo nezeki mukuita sarudzo dzakachena.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mubato reZANU-PF zvinoratidza kuti bato iri harina kugadzikana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko atiri kutambira anoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vambomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachipomera mhosva yekuita zveuori. Kanzuru yechitungwiza ine makanzura makumi maviri nemashanu. Vambomiswa basa ava vanosanganisirawo meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti, avo vabvuma kuti ichokwadi vaKasukuwere vashandisa masimba avo pasi pemitemo inobata maguta kuita izvi. Ngatinzwei vaMutoti vachatsanangura zvatora nzvimbo muhurukuru yataita navo.
Ichokwadi vaKasukuwere vamisa makanzuro ese basa nenyaya yekuti kanzuro yechitungwiza yane nguva yakareba isina kutambirisa vashandi. Saka muna December management yakati kumbira kuti semakanzuro zvese kuti titore mari yemustate account tibhadhare vashandi then yozodzoserwa after 2 months. Saka taita saizvozvo finance director vakabva vadzosera mari inoitawo 100,000. Havana kuzodzosera ese 140 because mari yacho inga ichinetsa. Saka yatamisirwa kunzi imi makakweritire mari mustate account mtipa vashandi kuti vatambire.
Imi makanga musina kunge mavazivisa here segurukota rinoona zvekutongwa kwematunhu uye kuteera mutemo wemakanzuro?
Takanga tatovazivisa ndobva ana taunkrekwedu ndobva ati tapuwa mukana kuti titore mari iyo. Saka tisati tavakuziva kuti vanga vasina kuwirirana, but isusu semakanzura zobva tangotiti vashandi vaifana kutambira zvekuti vaende Christmas vasina mari, tibva tatora muakaunti veve tinodzosera. Saka ndo inhaurwa yatamisirwa.
Saka matambira sei kumiswa kwamaitwa mabasa uku?
Tangozi tirisponde pa1 week. Saka ndatizvozvoti zvangoitika nhasi. Saka tiri pakati pekuri kuresponda tiona zvakamira sei.
Tinonzwawo kuti vaKasukuwere vari kupomerawo mhosva dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekugoverwa kwemastendi nezvimwe zvakadaro. Imi muri kutambira sei zvipomerwa izvi?
Inini ikoko samei handina komendi nezvazvo, but ndinongode komendi nemiswa kwataitwa sekanzuro yechitungwiza. Dzimwe nyaya dzavari kupomerwa handina chokutaura. Ipapo zvatongoti kachamadza nokuti likely vangoredu vakangodaidzira nevarimwe zviro kuti vada kuona makanzura senemanagement. Hatina kuziva kuti ingaive nyaya yakadaro.
Saka madzingwa pamwe chete nemakanzura ebato reZANU-PF here kana kuti ndeve MDC chete?
Makanzura ese 25 because ii resolution yatakapasa tese takakwana 25. Saka hapana asarudzwa tangomiswa tese takadaro.
Munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here izvi?
Maitiro azvo nyange munhu wese akachamadzwa nyange ndini ndakachamadzwa handisina kuziva kuti zvinhu zvai zvakamira sei because kada kutarisa because papapo tasaoni asiwazvozvi.
Vambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
vagari vekumarondera vanoti vanotambira urongwa hwekunyoresa vavhoti webiometric voter registration kana kuti BVR vachiti hunoderedza mukana wekubirira sarudzo. Asi vanoti havana chivimbo nekomisheni yesarudzo inotungamirwa naJustice Rita Makarau chekuti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsanangura urongwa hweBVR wange wakarongwa neZimbabwe Election Support Network mumusha wedondotombo kumarondera nhasi, vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa, asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanotiwo sezvo pachishandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, vanhu vanogona kupinda mitsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachairman Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVR hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichinge takusvika kumaelection kazhinji, pari kunzi pakashandiswa tambo, maziso netsiye dzambotaurwa mukoma vhirere. Handizive muna mumwe have a history yemashort sleeve nemalong sleeve. Hatizobatira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho iwowo nekubviswa kwavo maziso? Handitira ndoinova mubvunzo zvangu wanadati ndibvunze.
Vatiwo kunyange hazvo urongwa uhwu hwakanaka chose, vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu. Mashoko aya atsinirwa namai Viola Nyawasha vanogara musha weParadise, avo vati vazhinji kumaruwa havana ruzivo pamusoro peBVR.
Inini zvakafanana senini personally ndinganzwisisa zvine advantage yangu ndeyei yekuti ndinavhota through biometric, asi chembere zhinji dziri kumusha dzikwanisa kunzwisisa why time yavo vakanonoka kuti kuzivisa vanhu. Ivo ngavasabhese futi maguta ngavaende kumaresettlements nekumareseva kuti vanhu vanzwisisa, vachitsanangura kune vanhu vechikuru kuti vanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavhote.
Mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR, chishuwo chavo chane chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyoresawo kuvhota vari kwavanogara.
Chatumia neshinga ndechekuti kana vaitwa biometric voters taona yakanakira pakuti one kubakafa havachakwanisi kuvhota, nekuti zvakafana nekuti voters roll yakanga iriko yaikondinira munhu akafa but vaitomona munhu iye akavhota iwe iye asipo wotozopatika kuti koningi zvaanenge akafa vanhu ko avhota sei. Saka handizvipeti kutinakuti inoo chirongwa chako chakanakisa, asi dai vangotiitirawo fevha yekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota.
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya, uye chirongwa ichi chichaitwa kusvika muna Mbudzi. Pari zvino ZEC iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti. Vamasimba Ruzvidzi vanoti havana chivimbo chekuti ZEC inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Vari Zvidzi vaudze Studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR, asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato reZANUPF ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi.
Chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho ZEC iri kurana maelections hui independent wayo considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment inoya tiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms.
Amai Hitha Koga ava nomumwe ange akamirira ZESNI pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende.
Tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichi kurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka. Zvatinotaura muno mazvigumire muno tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best.
VEZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato reZANUPF marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 marondera. Ndini Ivan Chifera.
Gurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa vavhura zviri pamutemo imwe nzvimbo ichange ichiongorora pamwe nekurapa gomarara inonzi Onco Care Cancer Treatment Center. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Kuvhurwa kweOncoke Cancer Treatment Center kuri kutarisirwa kubatsira vane chirwere chegomarara kuti varapirwe munyika, kwete kuti vaende kunze kwenyika kunorapwa. Oncoke Cancer Treatment Center ndonzvimbo yekutanga yakashumirira uko vanobatwa nechirwere chegomarara vanowana vana chiremba vese vane chekuita nekurapwa kwechirwere ichi vari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yeOncoke yakavhura kune veruzhinji muna chikumi gore rapera. Vadonans Kangausaru ndeumwe wakarapwa panzvimbo iyi, avo vanoti vakanyukurwa mudambudziko guru. VaKangausaru, avo vanorarama neHIV and AIDS, vaive vaita lymphoma cancer vachifanirwa kuenda kuIndia asi vakakundikana nekuda kwokusheya mari kusvika vazobatsirwa. VaKangausaru vaudze Studio 7 kuti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kucharerutsa upenyu kune vanobatwa nechirwere chegomarara.
Nokosha because ndana ndine kuIndia unorapwa. Kuvhura kwenzvimbo ino kurati upenyu hwareruka muno muZimbabwe. Hapana nhu chaenda kunze kwenyika unorapwa. Takapa muZimbabwe zviri nyore. Chibuda muzimba dzedu tichiona treatment iri right muno muZimbabwe uchibva mumba. Zvizvi zvinokosha. Kudai vaudza masosi panapa vakona kuseva nyika isa nhu vaziva. Because chuta tena vanhu vaende kunze kwenyika kusaziva kuti kweOncoke iripo. Banduti vanhu vaive panipo OnCoke. Parikubetserwa nemapurisa akachipa even nemedical aid yako. Chiri $20 kwanuka baba chena pano papanzwe OnCoke.
Kanzura wa Ward 8 kunova kuna kliniki iyi va Christopher Mbanga vakashaikirwa nemudzimai gore rapera nekuda kwegomarara ramapapu. Vambanga vatiwo vane chivimbo chekuti kuvapo kwenzvimbo yakadai kuchabatsirawo veruzhinji kuti vaongororwe nguva nenguva kuti vanowanikwa vaine chirwere ichi vabatsirwe gomarara risati rapararira.
Ndafara zvikuru kuti tavhura nzvimbo yakafanana neOncoke Care. Chava nzvimbo ichabatsira vazhinji vari kurasikirwa noupenyu hwavo maererano necancer, nokuti vanenge vanonoka kuti ionekwe kuti cancer rudzi. Ndinofunga kuti ichabatsira vakati wandei. Tiri kuda kukurudzira vanhu kuti ngavauye vachiongororwa nguva ichiripo kuti vane cancer here kana kuti kwete.
Vaparire nyatwa vatiwo nekuda kwekuti chirwere chegomarara chiri kukwira zvakanyanya munyika, vati sehurumende vave kuzorwisa chirwere ichi sezvakaitwa dambudziko reHIV and AIDS.
Nyaya yecancer inoda kurwiswa zvikuru. Nda cancer yawandisa muno munyika, iri kuramba ichikura gore negore. Saka isusu tiroda kuti idzikire. Muchaziva imi kurwisa kwotakaita chirwere chemukondombera cheHIV. Kuti takabva kuma National AIDS Council tichidzika kuma province tichiita madak anonzi madak aya, takuda zvimwe chete zvo panyaya yecancer. Kuita madak anopinda achitaura nenyaya yecancer chete kumamisha, kumadzimambo, kuma headmen, kuti vanhu vazive nyaya yecancer. Ndozvo tiri kunyanya kukurudzira izvozvo.
Vaparinyatwa wapo yambiro kune veruzhinji kuti varege kunwa zvinodhaka pamwe nekuputa fodya, izvo zvavati zviri kuwedzerawo kukwira kwechirwere chegomarara.
Totaurira vanhu zvinhu zvinokonzera cancer, kunyanya zvinhu zvakaita sedoro. Doro hwawa vanhu havazive bahwii kuti hwawa pachawo hunoita kuti uone imwe chanzi hombe yekubata cancer. Netobako kuputa fodya zvondambotaura izvozvo, tinenge tichida kuti vanhu varegere kuputa zvakanyanya. Saka tinenge tichivataurira mafactors anoita anonzi marisk factors anoita kuti zvinhu zviwande zvirwere zvakanyanya.
Mukuru weOncoke vaBendeda vati chipatara chavo chine mishina yose inodiwa kubva mukuongorora kusvika mukurapa chirwere chegomarara. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakavhenekwa muna 2015 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm. Mapurisa emuLondon asunga mumwe murume anofungidzirwa kuti anga achironga kuita zveugandanga mushure mekuwanikwa aine zvombo ari pedyo nedare reparamende pamwe nemuzinda unogara mutungamiri wehurumende amai Theresa May. Mapurisa anoti awana mapanga asi panga pasina njodzi yaigona kuwira veruzhinji chiripo ripotyo.
Gwaro raburitswa nevanoshanda vachipa rubatsiro muSomalia rinoti Kenya neEthiopia dziri kushandisa chisimba chakanyanyisa kuvanhuwo zvavo vemuSomalia mukuedza kumisa kurwisa kwemiganhu yenyika idzi nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Chizvarwa cheSouth Africa Gift Ngoepe ndiye ave chizvarwa chekutanga chakaberekerwa muAfrica chatamba mumitambo yeMajor League Baseball. Apo akatamba mutambo wake wekutanga nechikwata chePittsburgh Pirates nezuro Manheru.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti gwaro richabuda kubva munyaya dziri kupomerwa vanoona nezvegwara rebato muZANU-PF uye vari gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere nemunin'ina wavo uye vari sachigaro webato iri kumashonaland central vaDick Mafios richaendeswa kumutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Vakayamoyo vati zvinenge zvave kuna ivo vaMugabe kuti votura gwaro iri kupolitibiro here kana kuti kwete.
Asi vakasukuwere vanenge vave kumbofema zviri nani mushure mekunge bazi remadzimai reWomen's League raramba kutora danho panyaya yavo apo rakasangana nechitatu. Matunhu gumi uye veZANU-PF Youth League vakati vakasukuwere ngavadzingwe mubato pamwe nemuhurumende. Asi vakasukuwere vakaona rutsigiro rwakasimba kubva kuvamwe vanonzi vari muchikwata chavo cheG40 vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mpoko Soro waMpoko uye gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Mamwe masachigaro nevanofungidzirwa kuti vari kuchikwata cheG40 vanoti vari kutya kudzingwa mubato vachiti izvi zviri kuitwa nevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avanonzi vanotungamira chikwata chinonzi Team Lacoste.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya iri kupa kuti mubato reZANU-PF muite kunetsana kusingapere inyaya yekuti vaMugabe vakwegura uye havasi kuda kutaura kuti vachaenda rini pamudyandigere kana kudoma achavatsiva. Asi mubumbiri reZANU-PF haripe masimba vaMugabe kuti vadome munhu anovatsiva kunze kwekungodoma vatedzeri vavo vaviri. Izvi zvave kupawo kuti vakuru vemauto vapindire kuti ndiani wavanoda kuti atore chigaro chekutungamira ZANU-PF kana vaMugabe vasiya basa iri kungave nekuenda pamudyandigere kana rufu. Ko chii chinopa kuti vanhu vemuZANU-PF vatye kukukidzana navaMugabe? Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti sei zvichinetsa kukukidza vaMugabe.
Kuti ukukidza vaMugabe unenge uchitambisa nguva nokuti hazviiti vaMugabe havangakukudzwi. Ukavakukidza unenge uchida kutozvicherera rinda rako munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tidzirei wapa ne with all due respect. Tsvangira yakambokukidzwa nani kubvira 1999? Mai mujurizo vakakukidzwa nani? Taurai kuti mune culture yekuZimbabwe yekuexpect yekuremekedza munhu akagara pachinzvimbo. Inini kuno chaiko kuBritain kunoku hapana akandikupidza. Takati election tikaideclare hakuna. Hazvirevi kuti hakuna munhu anoda kupinda mutauro dzeanoziva kuti anoruza. Sezvamuri kutongoona vamwe vari kunze uko vakutanga kuti atoboikota venera nevekodzi vachitoboikota because vari kuona kuti vanoruza. Saka munhu wese musvina anotarisa kuti ndinorwira nechikuriri. Kana ukaona kuti chikuriri worega kusatambisa political career yako.
VaMudzengi pindura itenzwa.
Zvavari kutaura zvati siyane. Vana vasangira havasi kutonga vari kuzama kuti vapinde vomukutonga. Apa tiri kutaura vaMugabe somukuru wenyika uye somutungamiriri weZANU-PF. Ndo muhwindo wanga uripo kuti senyi muZANU vati vasinga kukwidzi. Noti kuti kiti apa zvaakuti vamangwana vangwarira nyaya vaakubhurodhena Patisita kitaram gambi.
Adisi kubroje na naibaba. Kana mkaterera munonza kuti ndati pane culture muZimbabwe. Saka zvinhu zvananda akutaura izvo yanga vakusimbisa wanga waumbo weculture yandikukudzai kuti culture yacho irimo yokuZimbabwe ndekuti munhu akagara pachigaro haakwikwidzi mbato racho iroro. Musoro wenyaya inyaya yezviri kuitika muZanu PF. Politics dzomuZanu PF. Saka kana tichitaura nezvepolitics dzomuZanu PF ndinofanira kudzisanganisa ndidzidzanisa namamwe mapato.
Ipapo ndinomuhwai vamangwana. Asi vazvino vanga vavhunza kuti sei muZanu PF vamugaba vasina kudzidzi vanga vakati vavhunzwa nezvavatsvangirai sei kuri kuti vavhunza mavhunza zvavatsvangirai taipindura nezvavatsvangirai
asi vamangwana vamwe vamwe vakamboedza kuita izvi vakaita savana mavhaire vakataura izvozvo vana Webster Shambu vakazopedzisira ka vakandwa kunze kwemusha uko naivo vamugabe pavakati vanhu vari kuti ngavachisiye basa
havana kukwikwidzwa zvakasiyana kukwikwidzwa kana kubasa kwenyu chaiko ikoko makagara ipapo mustudio imomo ninga akangotanga kuti ningi ngaabve hazvirevi kuti aatikwikwidzai handiti maona kune zvinodistabilize zvokuti vanhu vasi vanochokota kutaura nezveiwevo hauti ningi ngaabve kana uchida kuti ningaabve pane process unoita kazita rako yeti uenda kuna election wohwina kana ndomabvisirwa anoitwa vanhu saka ndopapane tine gwara rusangano tine maconstitution kana vanhu vachitongwa vanotongwa maringe nezviri muconstitution ndokutongwa kwakaitwa vamavhaire pakatoita process vamavhaire havanangoti vazvitaura muparamendi vakadzimba muparamendi hakuna nyika isina mawipi every party yaminoziva ina mawipi so if you go outside the whip vanodzidzira munowo muchaimo muno mubritain munomo vangana vanhu vanodzingwa vana Nigel Farage vakadzinga vanhu nokuti anenge atuka mukuru webato discipline is important saka vamavhaire kana vaida kukwidza vanokwidza vari kurege kukwidza maibjuru kana anyone do hakuna akadzingwa zvakutisa zvanhu zvamuri kutaura handizvizivi zvandoziva ndezvokuti vashamu vakatoti vamugabe kirimora handisi kuti vakatiapedza kuti kirimora vakati kirimora ngaichibva yaora
vamudzingi
chokwadi chiripo ndechekuti vamugabe muZanu PF munonetsa kuti vakwikwidze nokuti vakabata masimba ose matomo ose ebato ndo vakamabata kuti uvakwikwidze unenge uchitambisa nguva ndo chokwadi chiripo kuti itsika yemuZimbabwe hongu inogona kunge iri tsika but tsika iyoyo kana iri kokwembiti iri kutobva kuZanu PF.
Nyanzvi mianze zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZanu PF kuUK Province vaNick Mangwana vari kuLondon.
Madzimai anorarama nekuzviitira mabasa emaoko anobva matunhu akasiyana-siyana emunyika aungana nhasi muHarare achicherechedza pamwe nekupembera zuva remadzimai kana kuti Women's Day iro rakacherechedzwa musi wa8 kurume pasi rose. Mhemberero idzi dzinonzi dzarongwa nesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association uye dzapindwawo nenhengo dzemasangano akawanda anosanganisira reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Imwe nhengo yeVSET yapinda mumhemberero idzi muzvare Tariro Munyerei vanoti madzimai atora mukana uyu kutaura nezvematambudziko akasiyana-siyana aanosangana nawo mukuita mabasa avo emaoko zvikuru vanotengesera mumigwagwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kumhemberero dzataenda nhasi tanga tichifara tichirekognizwa semadzimai ari kurarama munguva dzakaoma kudai ende zvazvi tichibatsira kuti tinoramba tichiyeuchedzwa pamaererano nekodzero dzedu dzatinazo anoramba social economic rights tichitaurawo machallenges atinosangana navo semadzimai tichiwanikwa tichibatsirana kuti tingazvifambise sei muzvikamu zvinotevera sange kuti nyaya dzanga dzichinyanyotaurwa ndedzekuti harassment yedu isusu madzimai vasikana vechidiki tinowanikwa tichitsamukana neharassment yakawandisa paroad sexual harassment kufunga kwangu semadzimai vari paroad tinofanirwa kuti tiwanikwa tichidzidziswa zvakanyanya pamusoro peHIV nemacontraceptives so ndo zvimwe zvezvinhu zvataa tichidiscussa nhasi because dzimwe shamwari dzamu dzandoshanda nadzo vanofungwa kuti asabhandare bribe zviri nani ape munhu essential favor but asingazivi kuti zvitori muexposa kune marisk akawanda saka nai ndichifarira kuti tetora specifically nezvematambudziko atinosangana nawo semadzimai na
asi munoona here imi zvose zvamakurukura pamhemberero idzodzi zvichishandura mararamiro enyu kana kuti inyaya muchangoramba muchitaura gore roga roga ramunoungana
sezvandiri kuona pane zvakuitika ndikuona kuti visit iri kutibatsira kuti zvinhu zvekutishungurudza everyday zvive zvinhu zvaakutanga kucherechedzwawo nevamwe vanhu vanotitungamirira nevamwe vanhuwo regular person asinombobvira mbofunga kuti could have been a challenge yanini tichisangana nayo everyday so maybe hazvichinge hazvo mangwana but kana tachitanga kuzvikurukura saizvozvi maybe in the next 5 years hatizivei pamwe pane zvinenge zvaavezo
ivo vamunenge muchipomera mhosva dzekushungurudza nekusaremekedza kodzero dzemadzimai vanga vawanawo here mukana wokunge vachiuyawo pamhemberero dzenyu vachinzwawo zvenyunyuto izvo
vanga vasiko havana kuoya
vanga vari nhengo yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET muzvare Tariro Munyerei vari parunare muHarare nestudio 7
munhau dzemitambo izvinei zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi Black Rhinos 1 Chicken In 0 Dynamo 0 Haumine 1 zvichakadaro vanotungamira Zimbabwe Open Golf Tournament vari kukurudzira kuti mutambo wegolf udzidziswe kana kutambwa muzvikoro senzira yekuedza kupedza matambudziko ekushayikwa kwevatambi vanotamba muutambo uyu mumakwikwi epamusorosoro mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera
izvi zvauya zvichitevera kutatarika kuri kuita vatambi vemuno apo vanenge vachikwikwidzana nedzimwe nyika nemhaka yekudzikira zvinotyisa kwaita mutambo wegorofu munyika Zimbabwe iyo yaive nevatambi muhurongwa hwevatambidzana vanorura pasi rese Tony Johnston, Mark McNulty naNicky Price oyo akamboenda pachinhano chepamusorosoro pasi rese haisisina vatambi vari kukwikwidza zvine mutsindo muPGA Tour pamusoro pezvo vatambi vemuno vatadza kutora mukombe weZimbabwe Open uyo unotambirwa munyika muno kubvira muna 2010 apo wakadzoka kwapera makore masere usingakwikwidzwe nemhaka yekushayikwa kwemari vanoronga makundano eZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore rega rega kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare
tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka so ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu
vamahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kuve dzishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Sana Price
mutambo watakagadzirisa munhu akaita world number one Nick Price and tine courses orunandare dzinotambirwa golf dzakawanda dzatinofanira kunge tichisenzesa
vamahachi vanoti mutambo wegorofu ukashaya budiriro mune vechidiki ucharamba uchidzikira kudarika mumadhaka mauri iko zvino mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yevechidiki vapoo mavhima gore rapera vakavimbisa kuti mitambo yakaita segorofu ichange iri pazvidzidzo zvemuzvikoro asi pari zvino hapana chati chabuda pachinangwa ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
vateereri musakanganwa kuti muchirongwa cheWomen's Roundtable na8 p.m. tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhukadzi mudzimba
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Kande natungamiri Nkomo munhau dzechindebele.